Zinenge ziri mhemberero asi tinenge titarisirawo sevana vezimbabwe kuti hurumende ndopainotitaurirawo kuti zvinhu zvaingakwanisa kuitira vanhu vakaremara mugore rinoteera zvikuru sei takandangana nemadingindira kana kuti timu inenge iripo gore iroro.
Gore rino dingindira nderekuti?
Dingindira regore rino rinoti empowering people with disabilities and ensuring inclusiveness and equality.
Zimbabwe iri kuitawo here zvainotarisirwa kuita pazuva rakadari seranhasi?
Tingati takatarisa zvatinenge tichitarisirwa kuti vaite, pane zvinhu zvakawanda zvatinenge tichitarisirwa kuti vaite. So futi pane convention on the rights of persons with disabilities yakaitarisira kuti pare zvino unenge wava mutemo unenge uchishanda muno muzimbabwe kana kuti unenge wadomesticate. But kusvika pari zvino hausati.
Chii chinofanirwa kuitwa neZimbabwe kuti zuva iri ranhasi rive nechiremerera, rive nezvarinoreva kuvanhu?
Takatarisa magariro anoita vanhu vakaremara. Zvakakosha kuti Zimbabwe inge ichichengetedza kuti vane ugaro husina kunaka, vane matambudziko panyaya dzekuwana mabasa necheuviri. Saka hurumende ndofunga kuri kuti yaunza zvirongwa zvinoita kuti vanhu vakaremara vange vachikwanisa kuwanawo cheuviri, vange vachikwanisa kuwanawo mabasa. Saka vakakwanisa kuita izvozvo zvekuti vakwanise kupa vanhu vakaremara mukana iwowo wekuti vange vachikwanisa kuzvishandira kana kuti vange vachikwanisa kuwanawo ugaro hwakanaka. Ndinoona kuti tinenge tafamba chidanho. Chechipiri inyaya yandandichitaura yedomestication yeconvention on the rights of persons with disabilities kuti mutemo uyu unge uchikwanisa kushanda muno. Zvinhu zvinokwanisa kusimudzira zvakanyanya magariro evanhu vakaremara munyika yedu.